Mangwanana kana kava tereri tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wemuvhuro kurume 12/2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanachiremba vanoramba mashoko egurukota rezveutano ekuti kuramwa mabasa kwapera sezvo zvichemo zvavo zvagadziriswa.
Dai vapa renyatswa vakuratidza pakanyorwa pashokuni pagadzikwa tikasaina isusu zvezve hatisi kuzviziva kuti nyaya yagadzirisa uyezve mamembers edu ari kunzi adzokera kubasa haana kungodzokera kubasa pa.
Sangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rinoti kuwandirwa nemabasa kwemutungamiri wenyika ndiko kuri kupa kuti vamunangagwa vanonoke kusangana nevakarwa hondo yerusununguko pamwe nevamwe vane chekuita nehondo. Varimi vefodya votarisirwa kusangana muHarare nhasi nevemakambani anoshanda nevarimi pamusangano wekurima fodya sebhizimusi uri kutarisirwa kuvhurwa negurukota rezvekurima vaperenzi shiri. Ii ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wesangano ravanachiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Mxolisi Ngwenya varamba mashoko ari kutaurwa negurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa ekuti vanachiremba vave kudzokera kumabasa sezvo zvichemo zvavo zvagadziriswa. Dr. Parirenyatwa vanoti veHealth Services Board vanoona nezvavanachiremba vanga vagadzirisa zvichemo zvavo zvinosanganisira mari dzavanotambira nezvimwe. Zvipatara zvakatarisana nedambudziko rekushaya vanachiremba zvinosanganisira Parirenyatwa Group of Hospitals, Mpilo, UBH, Chitungwiza neHarare Central kana kuti Pagomo. Vanachiremba vakatanga kuramwa mabasa musi wa1 kurume. Mukuzeya nezvamamiriro akaita zvinhu, Blessing Zulu Studio 7 abata Dr. Ngwenya.
Dai vapa renyatswa vakuratidzai pakanyorwa pashokuni pagadzikwa tikasaina isusu zvezve hatisi kuzviziva kuti nyaya yagadzirisa uyezve mamembers edu ari kunzi adzokera kubasa haana kungodzokera kubasa pa. Takamirira kuti vagadzirise nyaya. Dai minista vambomira zvokufamba vachitaura zvisirizvo pasocial media nepamedia vambogadzirisa nyaya dziri kunetsa.
Asi pane misangano iri kuitwa here nehurumende kuedza kugadzirisa dambudziko iri, Dr. Ngwenya?
Sofa takaita musangano wani musi wa6 March, yanga iri Tuesday. Musangano iwowo hapana chakabuda, zvakangonzi usike mandate and then try to solve nyaya dzacho. Saka takangomirira kuti vasvike mandate yachona tozosangana vhiki rinoi rati kupinda izvi. Asi sofa hapana chaitwa chiri concrete.
Saka hapana vanachiremba vati vadzokera kubasa?
Aiwa, vanachiremba vanambodzokera kubasa ba. Munhu wese anga ari pastrike ari kuramba ari pastrike.
Ko misangano iri kunzi iri kuitwa neHealth Services Board, Dr. Ngwenya, iri kubva kupi?
Ndoyo ndikutaura kuti musangano wani watakaita neHealth Services Board musi wa6 March, inonzi Health Services Board Negotiation, mabipartite negotiations aya. Ndoo musangano wakanzi patakareiza nyaya dzedu kuti chiri kunetsa ndeichi ndeichi neichi. Tikanzi tichanotarisisa tokupai mhinduro. Asi mhinduro yachona haisati yauya and meeting yachona tiri kuona kuti pakazonzi pachapuwa mhinduro yevhiki rinoi rati kupinda, which means havasati vanyatsoita serious and havasi kuona senge nyaya iri agent yei.
Saka hapana kupuwa zuva chairo chairo rekuti mungasangana musi wani?
Zvanga zvanzi togona kusangana Thursday.
Iriwo svondo rino iri?
Zvirava musi wa15.
Tiri kunzwawo kuti vanenge vanga vachitiwo vawana mari inosvika 10 million kuti mukwanise kuwana mari dzezvikwereti dzemotikari. Vakuzivisai nezvenyaya iyi?
Mamembers edu atakataura nawo ari kuti nyaya ye10 million iyi iri kutonesa nekuti haasi kukwana vanhu vese, uyezve iri kunzi loni. Vari kuda duty free impas zvekuti vapuwe loni nehurumende yovagara vane maloni nemabhengi hazingamboite ba.
Ko zvimwe zvamava muchitiwo nyaya yemishonga vari kuvimbisa here kuti vanozvigadzirisa isimo muzvipatara?
yanga yanzi nyaya ichagadziriswa but takatobvunza kuti tisangane nevanhu vacho vari kuvanda kutenga mishonga yachona kuti vatipe dhei rekuti tikutenga mishonga yakati nezuva rakati tipuwe projection yekuti tizive kuti tikushanda nesoko yakaita seizvi uyezve tikuexpect imwe rimwe but so far hapana mishonga yatiatina muchipatara kubva tisange kuita manegotiations iwao
tiri kunzwawo kuti vamwe vana chiremba vanga vabatana nemi mukuramwa mabasa ndevapi ava uye zviri kufambawo sei papapa
pakunzi majunior doctors chete inyaya yekuti propaganda yemidhia yandanchitaura iyi kuti dai vambomira kutaura zvinhu zvisirizvo pamidhia pakatanga kutotanga kunzi nyaya iyoyi iri kutonetsa machiremba anga atobatana zvese nemasenior doctors asi vanga vachita vachijoina zvishoma nezvishoma machona zvatinokwanisa kutaura panguva ino ndeyekuti nyika yese pane machiremba akawandisa ramwabasa zvekunzi 200 out of 800 ziya ziya you can cotnessain kuti ndezvekunyeba hakuna zvakadaro maseritis iwawo haasi sektora madoctors aramwabasa akatowandisa macentral hospitals madistrict hospitals maprovincial hospitals
ko vamwe ka dr ngwenya vanozoti mukaramba muchiramwa mabasa hazvizokanganisawo here varwere
tiri kutoti varwere vedu tiri kutovada kuti tivashandire zvakanaka naka dai hurumende yatanga yambotinzwisisa because ndo yoga language yanonzwisa iyoyo yekuti tamboramwa mabasa takabvira kare tivaudza kuti tine nyaya dzakati dzatikuda kuti tigadzirisa asi vakaona chiramba chiinda kubasa vanombonyarara zvavo saka tiri kuti dai vatombotanga vatogadzirisa nyaya idzodzo nekukasika
vanga vari mutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Mxolisi Ngwenya vari parunare muBulawayo naBlessing Zulu Studio 7. Munyori mukuru musangano revakarwawo nderusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vanoti nyaya yekuwandirwa nebasa ndiyo iri kupa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonoke kuita misangano nevakarwawo nderusununguko nevamwe vane chekuita nehondo. VaMnangagwa kubva zvavasarudzwa vanga vachifamba kunyika dzakawanda zvikuru muSadik vachitsanangura zvakaitika kuti vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabviswe pachigaro. Pane masangano akawanda ari kuda kusangana navaMnangagwa kuti vazeye nezvezvichemo zvavo. Vari kuda kusangana navaMnangagwa vanosanganisirawo vana Chimbwido navana Mujibha nevamwe vakambosungwa munguva yehondo. VaMatema Danda vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti zvinonetsa kuti paitwe musangano mukuru umwe chete nekuti vanhu vanoda zvakasiyana siyana.
Nhamo kana matambudziko ezvikwata izvi, rega ndigadzirise pane nyaya yekuti war veterans veterans of the liberation struggle. Iyayo mashoko maviri akasiyana, asi mukusanzwisisa kwakanaka vanhu vanogona kufunga kuti ishoko rimwe chete rinoreva chimwe chete. Kana tichiti veterans of the liberation struggle, tiri kutaura vanhu vakave nechekuita nekufamba kwechimurenga chakasunungura nyika ino. Vanogona kunge vari madetainees, vanogona kunge vari macollaborators, vanogona kunge vari mawar veterans. Veterans of the liberation struggle mune macategories kana kuti zvikamu kana mapoka. Rimwe boka roita remawar veterans, rimwe boka roita remawar collaborators, rimwe boka roita remaparistiki. Saka vanhu ivavo zvichemo zvavo nemanikidzo dzavo hadzina kufanana, zvakasiyana. Even participation yavo vaishanda chinhu chimwe chete nenzira dzakasiyana. Saka havasi same category, vane makategori akasiyana.
Chii chiri kupa kuti musangoite musangano mukuru mumwe chete makabatana mese muchitaura zvichemo zvenyu kuna vaMnangagwa?
Tinotyira kuti vakasangana nemutungamiriri wenyika vari pamwe chete panopedzisira dzimwe nguva padominator zvine chekuita neboka rimwe chete. Saka for this reason yekuti vamwe nevamwe vanoda kuti zvavanofunga zvinyatsotesenurwa zvakanaka, tichaita kuti mawar veterans vanosangana nemutungamiriri vari vega, mawar collaborators vari vega, madetainees nemarestricts vari vega, asi vanhu ivava vanhu vari muimba imwe chete nemipanda yakasiyana.
Ko tichitarisawo chimwe chichemo chandiri kunzwa kubva kumaWar Veterans vandiri kumbotaura navo vari kuti vazhinji vacho havana kukwanisa kuwana minda. Muri kutarisawo here dambudziko irori kuti muvape kana maplots zvavo?
MaWar Veterans haisi chokwadi yekuti havana kuwana minda. Vakawana minda vakaitorerwa. Minda vakanga vave nayo asi pautongi hwatakanga tinahwo mari mwezuro pashure apo. MaWar Veterans necorruption yanga ichiitwa mumaofisi emaland officers emaDA nemagovernor nekuministry of lands chaiko kwakune ukiribidi hwaahuchimeka shuwa kuti macomrades ese abiswa muland. Handisi kuziva comrades izvozvi even ari papras risina withdrawal. Vese vakawithdrawwa nemhaka yekuti chinangwa chakanga chavepo pakutonga kwakanga kuripo ndechekudisadvantage macomrades, to disempower so that kana vasina simba reupfumi vanoramba vari dependent pamunhu umwe chete anonzi Robert Mugabe. Saka izvozvo manje zvaisa macomrades pachinhano chekuti vasara vasina chavanacho.
Vanga vari munyori mukuru musangano revakarwa undo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nengo dzebato rinopikisa hurumende reMDCT dziri muSouth Africa nemugovera dzakaparura bazi idzva mumusha weYeovilly muJohannesburg mukuedza kwadzo kusimbisa bato iri munyika yeSouth Africa. More Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pakuparurwa kwebazi iri, vanoona nezvechidiki mubato reMDCT muJohannesburg vaTimes Puma vakati vachatungamirira bazi iri vanofanirwa kushanda nemamwe mapazi mudunhu reJohannesburg kuitira kuti bato reMDCT ribudirire musarudzo dzichaitwa gore rinouya.
Regai nditi taona zvakakodzera nhasi with public demand seUVL branch seUVL community vadhimanda ivo kuti vanoda kuti branch rilonjiwe. Saka taona zvakakodzera kuti tikwanise kuita kuti vave nebranch ravo sezvo varivo vanhu varequesta kuti vanoda branch ravo. Saka tanga tiri paUVL muna Danibar UVL branch ravapo, chasara is to spearheading kuti rikwanise kuchishandidzana pamwe chete nemamwe mabranch ari muJohannesburg district zvichienda mberi. Ahead takatarisana nemaelections ari kuuya.
VaShepherd Mashinga idze avo vakasarudzwa kuve munyori vakati vachashanda nesimba mukusimudzira nekuunza runyararo mubato ravo reMDCT kuitira kuti munhu wese agokwanisa kugara zvakanaka mune ramangwana.
Tafara chaizvo nhasi kuti tatanga kunyatsosumudza bato reMDC as a Yovil branch. Alright, saka tikuona kuti tangachida future yevana vedu ndoyati arit tochuzawo leader anoziva zviri kuitika mukati meupenyu hwedu ende neramangwana revana. Saka tazvigadzirisa nhasi tichaona kuti mangwana toda kusumudzira bato iroro. Pazvichemo zvevanhu vana veZimbabwe vachema vari kutambura munyika mumaforeign countries, kwedu kunyika chaiko hatichakwanisa kugara nenyaya yekuda kwekuti vamwe vanhu vatema ndovakupamba upfumi.
Mutevedzeri wavo vaSimpson Matimba vanoti chinangwa chavo pari zvino kusimudzira nekukurudzira vechidiki mubato reMDCT vari muSouth Africa kuti vanovhota musarudzo dzichaitwa gore rino.
Ndiri mumwe webato MDC muUVL branch. Chinangwa chedu ndechekuti tikwanise kusapota MDC isadzokere kumasure sezvo purezidendi tsvangirai vakashaya. Saka tide kuita let him down because tinoda kuita move forward kuti tigadzirire mhuri yedu. Inini seyouth yemuUVL branch Joburg ndinoda kuti tiende mberi nebato iri ravatsvangirai, risawire pasi kuti vatsvangirai vakafa, tikwanise kunovhotako. Takashinga tiri mayouth tose tiende nonovhota.
Imweo nengo ye bato iri yaive pamusangano uyu ndichiremba vatemba majasi. Vamajasi vakati vanofara nekuumbwa kwebazi iri. Uyewo chiratidzo chekuti mhuri yeZimbabwe muSouth Africa ine chido chekuti nyika yavo ibudirire.
Ndanga ndiri pa initiation meeting ye branch yemiovhil ye MDC. Ndaona kuti neno from my observations vane initiative yakanaka chaizvo in view of my upcoming elections kuZimbabwe. Mafungiro angu ndekuti it's a very good initiative and maitiro hacho azvaitwa even if ari initiation phase shows pane vanhu vari committed kuona change iri real kuZimbabwe and tinoisupporta move yacho by actively participating ma meetings anenge achidiwa tichaidzawo patinokwanisa kufind kutsvagawo time kwete free time asi kana paine commitment tochinjiwo mashejuri kumabasa kwedu kuti kwanisa kukwatira meetings ari very valuable like this. Kuti mumwe nemumwe anenge aine maexcuses akawanda asi the aim is to make an active branch.
VaCollins Dana ndivo vakasarudzwa kuvesa chigaro webazi iri. VaLiyo Moyo vakasarudzwa semubati wehomwe. VaCourage Hondo vachisarudzwawo semunyori anoona nezvekurongwa kwemisangano. Kune vatsigiri vanosvika zana vakange vari pakuparurwa kwebazi iri. Uyewo ungano iyi ndiyo yekutanga kuitwa nenhengo dzeMDC team South Africa kubva zvakashaya vaive mutungamiriri webato iri wekutanga vaMorgan Tsvangirai. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muIran vakati vanogumi nemumwe vaive mune imwe ndege yemunhuwo zvake yekuTurkey vakafa nesvondo mushure mekudonha kwendege iyi mumakomo ichibva yabatira moto munguva yainaya mvura yakasimba kuchamhembe kweIran. Bato guru rinopikisa muSierra Leone riri kutungamira zvishoma musarudzo dzemutungamiri wenyika paine zvikamu 41 nezvishanu kubva muzana zvemavhoti averengwa. Asi sezvo kukunda kune mutsindo kuchiri kure, vari kukwikwidza vave kutarisira kuumba mibatanidzwa kuitira kana kwakazoitwa sarudzo idzi dzepiri kana kuti run off. Varimi vefodya vari kutarisirwa kuungana muHarare nhasi mavari kusangana nevemakambani anoshanda nevarimi pamusangano wekurima fodya sebhizimusi uri kutarisirwa kuvhurwa negurukota rezvekurima vaperenzi chiri. Vamwe vari kutarisirwa kutaura nevarimi pamusangano uyu vari kubva kumakambani ezveinsurance kwete veTMB nemabhangi anotsigira varimi. Vari kukokera musangano uyu ndeve kambani yeCardinal Chartered Accountants Zimbabwe. Mazvikokota wekurimwa kwefodya uye vari mukuru wekambani yeTobacco Industry Marketing Board Dr. Andrew Matibiri vati musangano uyu wauya nguva yakanaka sezvo mazuva ekuvhurwa kwemwaka wekutengeswa kwefodya ave pedyo. Ivan Zininga weStudio 7 abata Dr. Andrew Matibiri kuti tinzwe zvizhinji.
Musika wafodya gore rino uri kubva mufa 21 March start mufa 21. Musi wa 21 kunotanga tinoti maauction. Maauction, mafail emaauction. Mangwana acho musi wechina mufa 22 ndopanozovhurwa musika emacontract sales. Vaya vanorima vaine macontract ndopanotanga kutengesa mufa wechina. Wangu manhasi kuri kuitwa musangano weconference yefodya inoona kuti kunyanya varimi vangadzidziswe sei kuti fodya ibhizinesi. Fodya isi yekuti inorimwa ichiiswa mukwira, fodya inorimwa kutengeswa. Saka musangano wakakokwa nevanhu vecardinal kuti varimi vauye.
Makatarisa varimi vezimbabwe kusvika pari nhasi vari kutambira sei nhau yekurima fodya sebhizinesi vachisiya zvimwe zvirimwa zvakaita sana chibage nemapfunde zvavanga vakajairira karezvo?
Sekuona kwatiri kuita varimi vari kuzvikwanisa zvakanyanyisa kuita kurima fodya sebhizinesi. Kazhinji sekuona kwatinoita varimi vanorima fodya havakanganwi kurima zvimwe zvirimwa zvechikafu zvakafanana nechibage nezvimwe mapfunde nezvimwe zvakadaro zvenzungu. Vanorima zvakare
vemabhanga vachange vachiedza kuita kuti varimi vawane mari. Munoona here zvichigona kuzozadzisika izvi?
Inini sekuziva kwatinoita toziva kuti kana mwaka wokutengeswa kwefodya watanga sekuona kwatinoita makore ese apfuura ndo panotanga kuwanikwa mari yeye yatinoti cash mumabhengi. Saka isu tinotarisira tine chinyumbo chikuru kuti bhanga redu guru reserve bank richaona zvakanaisa kuti mari iyi inge iripo kanisa mari yemukati kana kuti mari irimo muzimbabwe kare kutenga fodya. Saka vanounza yeye yatinoti foreign currency. Saka mukunze kwavanoita foreign currency ino vanouya zvakare necash yekubhadhara varimi. Saka tinotarisira zvikuru zvakanyanyisa kuti varimi vanenge vachiwana mari yavo sekutarwa kunenge kwaitwa nebhanga redu guru reserve bank.
Ivo varimi vedu vefodya munyika umu, zvichemo zvavainazvo kunyanya zviri kuvatambudza mukurima kwavo fodya mumwaka uno ndezvipi?
Saka nyaya kunota mwaka uno Januari kutanga kwegore rino kwakamboshaikwa mvura zvekuti imwe fodya zhinji yakatotsira munda haina kuzokwanisa kukura. Asi tinotenda Mwari nekuti patanga takuzonosvika kukupera kwaJanuary kukura yakakwana munda yazvakanaka zvekuti fodya iyaya yanga ichiripo yakakwanisa kukura zvakanaka.
Vamwe vari kutarisirwawo kuuya kuzotaura nevarimi pamusangano uyu ndevapi?
Pane varume vanenge variko ndeve Ministry of Land, Agriculture and Rural Settlement, kuya isisi TIND, kuya vemaauction floors ndo kunotengeswa fodya nevamwe vakainvaitwa kunyanya vamiri vevarimi vanenge varipo vachidzidzisana nevarimi kuti zvinoitwa sei kuti kurima fodya ibhizinesi.
Imiwo mashoko enyu amungasiyewo yekupedzisira?
Sekutanga ndotanga nekuvatenda zvikuru nekushingirira kwavakaita kurima fodya nekumonisa zvavachaburiza izvozvo. Isusu vose TIND tenge tichitiwo no, kana mune matambudziko aune masangano navo sevarimi titaurirei tione tisenze pamwe chete kuzvigadzirisa. Ende tinokurudzirawo kuti hano fodya ichiripo, ichiri kudiwa. Musanyanya kuteerera zvinotaurwa nevamwe vakawanda. Fodya is a legal product, inobvumirwa kurimwa pamutemo.
Vanga vari mukuru weTobacco Industry Marketing Board Dr. Andrew Matibiri vachitaura parunhare vari muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Munhau dzemitambo. Gadziriro yechikwata chenhabvu cheDynamos inonzi haisi kufamba sezviri kutarisirwa zvichitevera kunyunyuta kwevamwe vatambi vechikwata ichi. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mutambi wekuCameroon Christian Tuba Epupa, uyo airova mambure pamadiro mwaka wapera, aramwa basa nenyaya yemari yake yechibvumirano chemwaka wapera iyo asati atambidzwa nechikwata chine mukurumbira ichi. Achiti iye haasi kudzoka kusvikira atambidzwa mari yake zviuru 15 zvemadhora iyo akanyorerana pasi nedhimbare kuti aizopiwa asati atanga kutambira chikwata ichi gore rapera. Epupa ndiye anga achitarisirwa nevatsigiri vechikwata ichi kuti achavarovera mambure apo Dynamos iri kurwira kutora mukombe weleague uyo yakapedzisira kutora muna 2014 zvichitevera kusiya basa kwakaita vamwe vatambi vane mukurumbira. kuramwa basa kwa epupa kwa panguwa iyo Dynamos yatizwa nevamwe vatambi vakawanda vane mukurumbira kusanganisira Masimba Mbambare na Ashley Reina avo vakaenda Black Rhinos pamwe na Chona Chifunza uyo akaenda kungezi Platinum Stars. Pamsoro pezvo kaputeni wechikwata ichi Ocean Mushure haasati apinda mukamba achichema chema zvekare nenyaya yemari yake chibvumirano chegore rapera uyezve achitarisira imwe mari yekutambira chikwata ichi gore rino. Munyori mukuru weDynamos vawebza marechera vanoti vari kugadzirisa nyaya yaepupa nedzevamwe vatambi vavo vachiti ivo vane chivimbo kuti epupa achange ari mugadziriro svondo rinouya mitambo isati yatanga. Asi mumwe muteveri weDynamos vatichapa mwendaberi vanoti kunetsana kwedhimbare nevatambi panguva ino yezororo nenyaya dzemari hazvisi zvitsva vachiti ivo vari kutarisira kuti chikwata chavo chichakwikwidza zvine mutsindo kutora mukombe weleague.
Aiwa gore negore togara tiinawo maproblems aya but tichangohwina zvakangodaro hatina kana basa nazvese maproblems tamajaira aya. Every year we happen to have problems every now and then, here and there. But itongo kara itongo wina chete. Dynamos itimi inozigano.
Dynamos, haisati ya nyore sanewe Premier Soccer League. Vatambi vainenge ichishandisa mwaka uno. Zimwe zvikwata zvinotevera vanechaunga che Capes United ne Highlanders. Zvakatopedza nenyaya iyi kare. Dynamos iri kusangana neChicken Inn mumutambo wavo wekutanga wemwaka uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Kana usati wabududza hausati wakura kungobududza chete hazvirevi wakura hausati wabasi.
Nako kambo hasati aziva kubva kuna Oliver Mutukudzi tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Vanachiremba vanoramba mashoko egurukota rezveutano vadevhidi parirenyatwa ekuti kuramwa mabasa kwapera sezvo zvichemo zvavo zvagadziriswa. Sangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rinoti kuwandirwa nebasa kwemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ndokuri kupa kuti vakundikane kusangana nevakarwa hondo yerusununguko pamwe nevamwe vane chekuita nehondo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndekusiyamina Chris Gande.